mumwe wevari kuchema chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana yaChristmas, vanhu vanoita apresa, vanhu hatachitenga. But this year irtoita kunge tisati kutombosvika paChristmas, saka ndingangoti business riri low, hakusinata kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta bose Christmas ndo yatinosowanzoitawo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigirawo vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Yes, hakuna mari tatisakangwe tikangona maChristmas, but hapana mari mumtinoswerera kana queen kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozi kuti izvi zvifambe nhonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanhue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholidhi yasvika izvi zvakaoma, vanhu havana mari haisi kutenderera. Tachitarisirawo kuti neholidhay tinogona kufamba, but pakaipa, hakuna mari kunzi, upenyu hwakatotiomera. Vana vakatatsvagira nzvimbo dzemagiredhi hwani ndopari kufamba mari dzacho, but mari hakuna.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ina hakukatyamadzi, vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi, muchirungu vanoti low wage economy. Zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera. Iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya, urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vaHwanda Kapesa vati vagadzirira kisimusi zvakakwana.
Vabereki, ini ndikufairwa nechrismasi zvaizvozvi. Chrismasi iri kundiita bhoo bekanzi ndozorakazvora. Yes, ndagadzirira chrismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunorosterwa namadhamba jeni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.